Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama avakatumira nhumwa dzavo kuZimbabwe masvondo apfuura varikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe sezvo zvinhu zvichizogona kuguma zvaita manyamamire nerongo munyika muchiita kurwisana. Muyambiro yakanyorwa nechipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTodd Moss pamwe navaJeff Smith vanoshanda nesangano reRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Vaviri ava vanoti Zimbabwe inofanira kuiswa mubhodhi rinotarisa nyika dzinotyirwa kuti dzinogona kuita mhirizhonga muhurumende yavaObama. Bhodhi iri rinonzi Atrocities Prevention Board. Asi ko Zimbabwe ingapinde sei apa? VaMoss navaSmith vanoti ukaona gudo ratotama hobi ziva kuti mubvumbi wabvira kure. Vanoti kurwisana mapato ose ezvematongerwo enyika, kupambwa kwevanhu uye upfumi hwenyika wananga kumawere zvinhu zvinogona kuitira kuti Zimbabwe isagadzikane. Kunyange hazvo kuine nyika dzine hondo dzakaita seSomalia, Iraq, Syria, Ukraine neNigeria, vaviri ava vanoti zviri nani kuti Zimbabwe igadziriswe zvinhu zvisati zvasvika pakaipa. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanotenda kuti zvinhu zvasvika pakaipa muZimbabwe.
Unoona chinoita kana panhu pamboita sokuti paita mishonga yeupfumi zvakadai. Munombofunga kuti mabata vanhu kumeso kuti tibona screen tichakupai. Asi chasvika panguva yekuti zvichapera zvese izvozvo, mozoita sei? Makambani ari kuvharwa, hapana chiri kufamba, kuminda kwacho vanhu vane nzara. Muchazosvika panguva yekuti kana kuti bhazara mupurisa chaiko munoshaya. Saka mune makazvisikira moto mega, zvinova ndizvo zvinhu zvatiroda kuti isusu hazvifaniri kuva zvinyika. Isu hatidi kumhirishonga munyika izvi, toda kuti nyika ifambe zvakanaka. So izvi zvinhu zvichapinde zvoitika.
Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru webato reMDC Renewal Team vaTendai Biti avanotiwo munyika hamuna kumira zvakanaka zvachose.
Chiri papa mukoma Blessing ndechekuti tauri vakomana vezana ava chikwambo chinofida on blood. If you look history yavo yese, there has to be blood, blood has to be shed. Hatina runyararo ratakamboti taitawo nevakomana ava. So mukatarisa after independence takaita gukura hundi, takaita violence around land reform, takaita violence yemaelection kunyanyanya 2008. So what is happening now? Hondo yaminama manje, because number one zvokuba zvazvishoma, madiamonds akusina, vakaba vakapedza makambani anangu achikorera mari vachinyamari avhari avharika zvikubuda kuminda hakuna. Saka pekudya pakwashoma, saka vaakurwisana manje. Mhepo dzakwira pangu yakamoto kamuperevere chete kanoita spark.
Gweta uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vaDavid Coulthard vanotiwo Zimbabwe injodzi yakamirira kuitika nekuti kurwisana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchienderera mberi. Asi nhengo yeZANUPF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti muZimbabwe mune runyararo uye America ndiyo inoda kuti zvinhu zvisagadzikane.
Comrade Zulu, zviroto zvinoramba zviri zviroto. MaAmericans akanga achirota kubva 2001 vachiisa masanctions kuti vanhu vachamukira hurumende yavaMugabe. Hazvina kuitika since 2001. Hazvivi zvakaitika.
VaMangwana vanotiwo nyaya yekuti ndiani achatsiva vaMugabe harisi dambudziko.
Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Nyika yedu ine constitution inotaura kuti kana vaMugabe voda kunozorora, mutungamiriri anosarudzwa sei. Vanhu vanovhotera mutungamiriri wavanoda.
VaMoss navaSmith vanotiwo masangano akaita seUnited Nations neAfrican Union anofanira kugara akatarisa zviri kuitika muZimbabwe uye kuyeuchidzawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe muhurumende yeZANUPF kuti kutyora kodzero dzevanhu nekuita vanhu kafira mberi inyaya dzinouya nemurango wakasimba.